Bumbiro remtemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika achinge afa kana kubviswa pachigaro, mutevedzeri wavo anenge apedzisira kusanobata chigaro chemutungamiri wenyika ndiye anotora chigaro ichi kwemazuva makumi mapfumbamwe, apo bato rezanupf rinofanira kudoma munhu anozotora chigaro ichi. Bato iri rinofanira kuzoendesa zita iri kuparamende, uko nhengo dzedare iri dzinosarudza mutungamiri wenyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika, Dr. Ibu Mandaza, vanoti nemamiriro akaita zvinhu muzanupf, paramende inogona kupiwa mazita akawanda kubva zvikwata zviri mubato rezanupf zviri kurwira masimba. Mukuru wezdi Dr. Pesai Rwanya vanobvumirana nemaonero aya vachiti kunyange hazvo pane bumbiro rebato iri pamwe nerenyika, izvi hazvizi kusotevedzwa uye vechiuto vane simba panyaya dzekusarudza mutungamiriro wenyika.
Muzimbabwe muno haisi constitution nebasa, chine basa kuti ane pawa ndiani, ane mauto ndiani. Chero mukatara esarudzo dze 2008 constitution yava kupi masoja paita kambeni mupresidenti yaelection runoff, makambobvunzwa constitution inotaura kuti mauto anofanira kuita makomisariati department yezano. Asi tichienda kumaelection, the commissariate department yezano haisiyana vakasikuweri, ndo chokwadi chiripo. Commissariate yezano mauto.
Varuhanya vanoti vamunangagwa vane ukama hwakanaka chose nemauto nevasori, uye vanoona sekuti izvo ndizvo zvichaita kuti vawane chigaro chemutungamiri wenyika. Mutungamiri webato repeople's democratic party zvakare vari gweta vatendai biti vanotiwo zviri pachena kuti kana vamugabe vakafira pachigaro, vamunangagwa ndivo vachatora matomu.
Gaba ane simba rekuti achuze sukcesa wake achiri mupenyu, anofanira kunge akazviita izvozvo kudhara. So pari zvino akafa, Mnangagwa atatonga nekuti Mnangagwa akepcha maarmy, akepcha mainstitutions. Mnangagwa atata military coup against civilian institutions. So Mnangagwa atatonga neumbava nechigororo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaFortune kwazi vanotiwo zviri kuitika munyika zvinoratidza pachena kuti vamunangagwa vari kugadzira kutora chigaro.
Ndo zvimwe zvinoexplaina why tiri kuona imwe faction yezano iri kuda basi, iri kuda city ya chief justice, nekuti chief justice ndiye anoswear in president. Saka kana vaina chief justice vanenge vaine leverage yavanenge vainayo papawa. So tinoona kuti izvo zvichinge zvaitika nekuona mashandira anoita zano, the involvement ye military and the like, tinoona kuti zvinhu zveconstitution zvinogona kuwanwa pamwe pazvinobhendeswa kuti zvisute zvinhu zvepawa zvinenge zvichida kuti zviachivwe nguva iyoyo.
Asi vamwewo vakaita semurayiridzi wekutapwa kwenhau paGreat Zimbabwe University vaGolden maunganidzi vanoti hapana ane mukana uri pachena wekutora masimba, uye mutemo unogona kutevedzwa pakusarudza mutungamiri wenyika kana aripo achinge afa.
Hapana watingati uyu ndiye ane mukana wakanyanya kudarika umwe, nekuti constitution iri inobudisa pachena kuti mushure mekunge president vasipo, anenge asara achiacta anenge apedzera kuacta ndiye achatungamira, and anoita for 90 days, zvichipa mukana kubato rinenge richitonga kuti risarudze munhu anokwanisa kuzotungamira mushure meizvozvo. Saka ndinoona sekuti mamiriro akaita zvinhu panguva inei, hapana ane mukana wakakura kudarika mumwe zvakanyanya.
Vamugabe vane vatevedzeri vaviri, uye pese apo vanofamba kana kuenda kuzororo, vaviri ava vanoti vamunangagwa navapelekezera mupoko vanochinjana kubata chigaro chemutungamiri wenyika. Varohanya vanoti vamboko mutsva panyaya dzezvematongerwo enyika muzanupf, uye vanenge vasina rutsigiro mubato pamwe nekumauto.
Tarira vice president vamboko, munhu akatotanga politics, contemporary politics dzechizvino zvino idzi munguva yepera yepakati kwa vice president napresident Mugabe. So havasati vanhu nemidzi yemuzano yekuzovati mablind konase emuzano, muzano munofambwa sei.
Mugwaro ravo vezdi vanoti kuvepo kwemutungamiriri mutsva kuchashandura mashandiro ehurumende, uye izvi zvinogona kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunake pamwe nekusimudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.